Gurukota reAmerica rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika rakabatana nemakurukota ezvekudzidzana nedzimwe nyika anobva kunyika dzeG7 dzinosanganisira Canada, France, Germany, Italy, Japan neUnited Kingdom pamwe chete nomumiriri weEuropean Union vanoshushikana nekuchorwa kwekodzero dzevanhu kumbunyikidzwa kwavo mudunhu reTigre muEthiopia. Kurwisana kwakatanga muna mbudzi mushure mokunge mukuru wehurumende yeEthiopia vaAbiy Ahmed vatumira mauto mudunhu reTigray nechinangwa chekudzorera utongi hwemutemo nekubvisa pautongi bato reTigray People's Liberation Front raipomerwa mhosva yokurwisa kamba yemauto eEthiopia. Kubva patanga kurwisana uku, vanhu vazhinji vakatiza kubva mudunhu reTigray vachinotsvaga upoteri munyika yakavakitidzana neEthiopia yeSudan. Mugwaro rakabudiswa nenyika dzeG7, nyika idzi dzinoti dzinoshora zvakadzama kurawa kwevanhu, kushungurudzwa kwevanhukadzi nokubviswa kwevapoteri vokuEritrea nevanhu veTigray mumisha yavo. Nyika dzeG7 dzinokurudzira mativi ose ari kurwisana kuti achengetedze upenyu hwevanhu nekodzero dzavo pamwe chete nokuremekedza mitemo inoteverwa nenyika dzose. America nemadzisawira ayo vanotarisira kuti hurumende yeEthiopia ichasunga vose vari kutora kodzero dzevanhu. Masangano anoona nezvekodzero dzevanhu eEthiopian Human Rights Commission nehofisi yeUnited Nations High Commission for Human Rights akabvumirana kuongorora kutorwa kwekodzero dzevanhu kwakaitwa nemativi ose ari kurwisana mudunhu reTigray, vachiti zvakakosha kuti masangano akazvimiririra aite ongororo yemhosva dzakaparwa kuti vose vakatyora kodzero dzevanhu vasungwe. America nemadzisawira ayo vanokurudzira vari kurwisana kuti vape mukana wokupinda munzvimbo idzi kune vanobatsira kuti vakwanise kusvitsa rubatsiro kune avo vari kunetseka. Pane kutyira kuti dzimwe nzvimbo dziri pakati uye nekumabvazuva kweTigray hadzisisina chikafu. Mukuru wehurumende yeEthiopia vaAbiy vakazivisa kuti mauto eEritrea achabuda muTigray. America nemadzisawira ayo vanokurudzira kuti izvi zviitwe nekukurumidza uye zviri pachena. America nemadzisawira ayo vanokurudzirawo kuti kurwisana kupere uye kuti paitwe nhaurirano dzinounza kushanda pamwe chete kwevari kurwisana kuti pagoitwa sarudzo dzakachena dzinounza kushanda nekugarisana zvakanaka kwevanhu vose vemuEthiopia neTigray. Nyika dzeG7 dzinoti dziripo kubatsira vanhu vari kunetseka munzvimbo iyi pamwe chete nokubatsira ongororo dzekutorwa kwekodzero dzevanhu.